Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wemugovera gunyana 23 2017. Makaterera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Munhu wese anofanirwa kutanga kunyoresa patsva. Isu hatichiremekedza yatinoti old voters body iyoyo hatichirishandisa, harichashanda pamaelection.
Sangano reZimbabwe Electoral Commission rinoona nezvesarudzo rinoti vanhu vose vanofanira kutanga kunyoresa kuvhota patsva. Vagari vemuHarare vochema chema nekubhadhariswa mvura yavasiri kushandisa.
Imi makafumuka mbenyu haina chimiro. Maiveru wadzanero ina baba amufundisi kuruvanda. Dai mai vamubhedhuru ndiani waiziva zvakavanzika. Haikona pazvitoro pane vanhu zvokwadi makasvobesa.
Nhasi tine hurukuro nemudetembi Ebel Mauchi. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Sachigaro wesangano rinoona nezvesarudzo reZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC amairita makarau vanoti vanhu vose vanofanira kutanga kunyoresa patsva kuti vakwanise kuvhota musarudzo dzegero rinouya. ZEC yakaparura gwaro idzva iri nemusi wemuvhuro svondo rapera. Mukuzeya nyaya iyi tabata amai makarau tikatanga nekuvabvunza kuti vanhu vanokwanisa kunyoresa here nemadrivers license kana kuti magwaro ekutyairisa dzimotokari.
Driver's license haishandi nekuti driver's license haitauri kuti uri citizen weZimbabwe here kana kuti kwete. Inongotaura kuti unobvumidzwa kuchaira mota yako muno muZimbabwe. Ndosaka tisingaishandise.
Ko chii chaitika kune vamwe vanozosvika makore 18 tapfuura musi wa 15 ndira uyu uri kunzi
vanongoenda musi waita 18 iwoyo anongoenda kumahofisi edu anambotauraye madistrict office acharamba akavhurika ononyoresa kuti iye zvino ndaida kunyoresa kuti amuvhoti ndane makore 18 anonyorwa oedherwa muvoters roll.
Asi vanokwanisa kuvhota here?
Kana sarudzo isati yadainzirwa nomination court isati yagara vanokwanisa kuvhota. Mutemo wedu unoti kana sarudzo yatarwa nomination court yapiwa musi wainogara. Musi unogara nomination court tine mazuva 12 chete ekuramba tichitora vanhu muvoters roll. Mazuva 12 iwayo yapera tinovhara voters roll yeelection iyoyo. Asi vanhu vanoramba vachinyoreswa. Zvazvinoreva ndizvo kuti vanopinda havo muvoters roll asi maelections anotevera kwete maelections anenge atarwa nguva iyoyo.
Saka musi wa 15 hazvirevi kuti vanhu ngavabva varegedze kunyange hazvo
kupedzisira. Hausi musi wekupedzisira musi wa 15. Musi wa 15 uri kungoreva kuti ndopatichapedzisira kutora mazita evanhu avo vanengati vataenda ivo kunogadzira yatinoti new voters roll. Mazita esatiri kutora iko zvino kusvika musi wa 15 ndo hatichaisa pamwe chete togadzira bepa ratichange taa kuti muZimbabwe iyi ndo new voters roll yenyu itsva. Pavoters roll iyoyo vanhu vacharamba vachingotutsirwa vachiedherwa nekunyoresa kwavanenge vaita kusvikira mutemo wedu wachinjwa yatinoti continuous voter registration.
Tochitarisawo nyaya yevanhu vanga vachimbovhota makore esaya. Muri kuti imi makumba gwaro idzva revavhoti kana kuti yatiri kuti BVR system iyi. Munganyatsojekese kuti vanga varipo kare vanokwanisa kuvhota here kana kuti munhu wese akutanga kunyoresa patsva?
Munhu wese anofanirwa kutanga kunyoresa patsva. Isu hatichiremekedza yatinoti old voters roll iyoyo hatichirishandisa, harichashanda pamaelections. So uya anenge achida kuzovota 2018 zvichienda mberi anofanirwa kutouya onyoresa patsva. Hazvinei kuti wakatanga kuvhota 1980 kana kuti wakapinda muvhota zuro 1985. Tiri kukumbira ruzhinji rweZimbabwe zvese kuti vauye vazotipa mifananidzo yavo, vatipe mafingerprints avo, tivaise munew voters roll. Voters roll yatiri kuumba itsva, ndo voters roll richangoshanda chete iroro. Saka vanhu vese ngavauye patsva.
Sachigaro wesangano runoona nezvesarudzo reZimbabwe Electoral Commission, amai Rita Makarau, vari parunare muHarare.
Makateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7. Tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa 909 AM 4930 kana pa 6065 ne 15460 kHz pa shortwave.
Sachigaro wesangano recombined Harare Residents Association vasimba rashe moyo vanoti vagari vakawanda muguta reHarare vari kuchema-chema nekubhadhariswa mari yemvura yavasiri kushandisa. Izvi zvinonzi zviri kuitika muHighfield, Mabvuku nedzimwe nzvimbo. Hatina kukwanisa kubata mutauriri wedhorobha reHarare vaMichael Chideme sezvo vanzi vanga vari mumusangano, asi tabata vamoyo.
Isusu sesangano revagari tiri recombined Harare Residents Association tiri kushushikana zvikuru nematanho ari kuterwa neguta resiti reHarare. Apo zvinhu zvakaomera munhu wese, zvinhu zviri kunetsa vanhu vavarusha kuti vorarama sei. Guta resiti reHarare riri kuvharira vanhu mvura zvisiri pamutemo. Kana ndichiti zviri pamutemo, ndiri kureva zvisingateredzeri gwara rinotaurwa ravanosungirwa kunge vachiteedzera zvinotaurwa nebumbiro redu remutemo rinova constitution yeZimbabwe. Veguta resiti reHarare vari kukoshesa nyaya yekuti munhu ngaangotipa mari kunyange asina kwaanoiwana. Munhu ngaatipe mari yatirikuda kunyange munhu achiti ndine padiki pandinokwanisa kuzipai. Pane vanhu vari kubhadhara pashoma nepashoma pavari kukwanisa, but vari kuwanikwa futi vachivharirwa mvura. Zvinova zviri kukonzera kuti iveni vanga vachida kuti vabhadhare vava kuwanikwa vachikundikana, vachiora mwoyo mukubhadhara kwemari dzemvura idzodzizi.
Tiri kunzwawo kuti vamwe vakavharirwa mvura kare kare vari kubhadhariswa mari dzacho. Zviri kufamba sei?
Ichokwadi, pane vakavharirwa mvura kudhara vane mvura dzakatovharwa, haisi kuuya mvura kuti dzimba dzavo, but kupera kwemwedzi yoga vari kusungirwa kunzi vange vachibhadhara mari. Izvi takatozviona kubva ivheni kunzvimbo dzakaita sana Tafara, Mabvuku. Zvinhu zvava zvagara zvichiitika, kutorina mvura inouya ikoko, but vanosungirwa kunzi hanzi munofanira kunge muchibhadhara mari. Mari yekuti kai kana mvura yazouya kana kuti hamunoti mari dzichii dzinenge dzichinzi vabhadhari. Saka zvinhu zviri kugumbura vagari, zvinoita kuti vagari vagare vaine ukasha vachivenga vanhu vanosevenzera chiite vharare nevatungamiriri vedu zvakare vekuchiite vharare ikoko, nekuti havasi kukwanisa kubata nyaya dzemagari edu nemazvo. Pane nyaya yakaita seyotesh. Yotesh vaya vakavadzekwa futi vari kudzekwa futi vachishungurudza vagari zuva rega rega.
Saka mambotaura here nemagweta enyu nezvenyaya idzi?
Titori mushishi rekukurukura nyaya iyoyi nemagweta edu, zvekuti ndinodayira kuti nevhiki yatiri kupinda iyoyi vanhu vese vari kusangana nedambudziko nekuvharwa kwemvura iri zvichawanika tichivabatsira kubudikidza nekupinda kwatichaita kumakotsi zvichinzwa kuti zvichafamba sei.
Sachigaro wesangano recombined Harare Residents Association vasimba rashe moyo vari parunare muHarare. Muchirongwa chedu chatinotarisa nezveupfumi, nhasi tine hurukuro nenyanzvi munyaya dzezveupfumi vaKalisto Jokonya nezvekutatarika kweupfumi uye zvingada kuitwa kuugadzirisa. Tabvunza vaJokonya kuti kushomeka kwemari kumabhanga nekutengeswa kwaitwa mabond notes nemari yepamusorosoro mumugwagwa kunorevei.
Hatimborambi kuti inenge yotoratidza kuva hyperinflation, kureva kuti inflation yapfuuridziya zvakanyanya, ndo zvaakutiratidza iye zvino. Pachinguva chatiri pano ndokuipa kwazvo. Zvinoreva kuti Zimbabwe senyika inofanirwa kutoti iende inotengesa kunze, iwane zvinhu zvainogadzira mune chinotengesa kunze, kuti US dollar irambe ichiuya munyika, ndokuti zvitomira. Kana kuti totowana yakati kuti sezvaambe izvirongwa nagavhena kuti muuye 600,000 600 million iuye muno muZimbabwe, vachiunza 600 million Saka hiyo 600 million ikauya zvinoboita kuti mune stability. Hatinoda kuti ive supportwa nechi nekunge tichitengesa kunze kwenyika.
Mungati ndehapi mabhizimisi angatsigirwe kuti akwanise kunza mari yakati wandei.
Zvikuru sachinoita kuti tiite zvakanaka yanga yagara iri ma migodhi, zvinhu zvinobva kumigodhi kwedu ndo zvinhu zvikuru zvotifanira kuzvikurudzirwa izvozvo. Kuti mugodhi kubudiswe goridhi rakati wandei ndo zvinoita kuti zvigodhi tigounza mari inopinda. Tobva ipapo tikabva kumagoridhe tinofanirwa kuenda futi kunyaya yematourism. Dete atagona kuattracta vanhu vakawanda vanouya kuno vachizoona zvinhu zvatinogadzira muno munyika kana kuti zviri zvakada vana Victoria Falls vachiita sei vanhu vachitaidzwa vachiuya. Izvozvo ndo imwe nzira futi inogona kuunza kare dziriya munyika. Zvingadai zvichitibatsira.
Ndingati zvikuru zvikuru sazvatinowana nazvo mari zvicherwa uyezve netourism ndiyo yatofanira kuita kurudzira. But hatisati hatiwani vanhu vakawanda. Panakaso kuAmerica kunongouya vanhu 50,000 eiye tikangopanzirayo ne100,000 tatoita zvakanaka.
Asi semaonerenyu pane chido here chekuita izvezvi kuti upfumi hunge huchigadzirisika sekukwezva vekunze uye kugadzirisa zvinhu munyaya dzekucherwa kwezvinhu?
I think chido chingangowanika asi nhamo dzatinadzovo isu ndedzokutiwo tinonyanya kuzvidhonza nezvinhu zvatinazvo. Tinozvidavo chaizvo, tozvidhonza. Tokanganwa kuti imwe nguva vanhu vanotitengera zvinhu izvi ndo vari kunze ivavo. Saka muupenyu iva neshamwari, usangova navanhu vasine shamwari. Shamwari dzinokosha.
Mubvunzo wekupedzisira, asi tatarisana nesarudzo kudai pane zvingafamba here munyaya dzezveupfumi?
Zvinhu zvinofamba hazvo. Hatirambi kuti zvinofamba. Zvinhu kugona kufamba kuda kwevanhu kuti zvifambe. Asi kana vanhu vachingavoni kutambura kwavakuita vanhu, zvoda kuti vanhu vanotonga vafambe vachiona kuti vanhu vari kutambura sei. Izvozvo ndo zvinoita kuti vanhu mukurumidze kuti ngandigare pasi mutaurire nevamwe.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vaKalisto Jokonya vachitaura vari paRunare muHarare. Chirongwa chedu chatinotarisa zviri kuitika kumaruwa. Nhasi tiri kuita hurukuro nemiriri wemutasa South mudare reparamende Muzvare Arin Zindi, avo vari kubatsira vanhu munzvimbo yavo muurongwa hwekupfuya huku. Tavabvunza kuti chirongwa ichi chiri kufamba sei.
Saizvozvi tiri kutengesa huku imwe chete at $4 nekuda kwechirwere cheflu dzehuku. Zviri kureva kuti vachawana kamari kakati kuti kane matauriro. Challenge yedu manje, tatanga mainitiatives akafanana naiwayo. Inozouya pakuti huku dzacho kana kuti machicks haachawanika. Nepamusaka pekuti vanhu vanga vari muindustry yekubridha machicks, munhu mumwe chete kana kuti vaviri. In this case, it's Ivens. Ivens ndiyo ine monopoly yacho. Saka kana yato affectwa iyo, zvinoreva kuti poultry production industry yese yatoenda mudondo. Ndo challenge iripo. Saka hurumende ini ndinoda kuikurudzira kuti iedze nepainogona pese kuti vanhu vanoita zvekubridha huku, ndinoreva kuchochonya tuvana twemabroilers tunozenge tichitengeswa samachicks seproject yandataura iyi, kuti wawande kana vakawanda uyo akawana dambudziko uyo anoramba chendererawo mberi. Hatichamira senyika nekuda kwekuti munhu mumwe chete ndiye anenge ane chi aine monopoly yekubridha machicks.
Munosarudza sei vanhu vekushanda navo? Madzimai chete kana kuti hazvina basa anenge achida kungoitawo ebhinda ukai?
Mamiriro akaita upfumi hwemunyika medu kana kuti ikonomi yemunyika medu haisiri yekuti iri kusarudza mudzimai kana kuti kusarudza murume kana kuti mwana wechidiki. Munhu wese ari kunzwa kurwadzikana naizvozvo kuti mari haisi kubatika, haisi kuwanika. Saka muprogramu yangu yehuku iyoyi, vana baba, vana amai, mayouth vechidiki varimo muprojekti iyoyo, neni wacho ndirimowo zvakare. Saka because of my also involvement in the project, zvinobva zvaita kuti ndiri kupata projekti nokunonzi projekti yangu. Ndinenge ndichida chaizvo izvo kuti zvinyatso famba namazvo. And we are going through processing ye abattoir iri registered nemutare provincial veterinary department kuitira kuti zvinhu zvedu zvinyatsoendeka.
Mubvudzi wekupedzisira, saka huku idzi munozonotengesa kupi mukaita mushandira pamwe?
Tine maketi yedu iri regular available yekuti kana dzangoibva huku dzedu tinobva tangoendesa. Ndokunaka kwazvo, tikangoendesa vobva vatibhadhara tobva tadzoka futi kubasa kuti titsvage dzimwe huku toramba tichingodaro. So I'm quite hate about that because marketing muZimbabwe ndo chimwe chinhu chinotinesa. Saka for this project came constituents mangu, I'm quite happy nepamusaka pekuti market tinayo.
Mumiriri wemutasa South mudare reparamende Muzvari Irene Zindi vari parunare kwamutasa kwakare.
Makateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7. Tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa 909 AM 4930 kana pa 6065 ne15460 kHz pa shortwave.
Iko zvino tochienda kuna Marvelous Mhlanga Nyauye achitipa chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo.
Ndiina kuchingamidza ine mufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka tine hurukuro nemutungamiri wesangano reZimbabwe Women in Politics Alliance Muzvare Linda Masarira. Tinokuchingamidza ine mufaro pano pachirongwa chedu Muzvare Linda Masarira.
Makadini henyu ndinotenda kuva pano kwakadini kuWashington DC nevateereri vetema sora seizara nhasi.
Nhasi pachirongwa chedu tiri kumbotarisa nyaya yekunyoresa kuvhota uye kuti madzimai munyika vari kuona sei chirongwa ichi. Tinoona kuti imi makaenda kunonyoresa, tipewo nhoroondo kuti zvakafamba sei.
Nemusi wechipiri Maskati ndakaenda ndichida kunonyoresa kuvhota. Pandakasvika ikoko ndakawana vanhu vari kudzorerwa. Vandakakwanisa kubvunza vakanditi mapepa ekunyoresa acho apera, uye mamwe ari kushandiswa nevanhu kuishandisa sekuratidza kwavanogara, yatoti proof of residence nechirungu, fomu VR9 raini rakange rapera zvakare. Ndakasvika paya ndokubvunzawo vanosenza kuzei kuti zvekufamba sei. Vakati aiwa mapepa ekunyoresa aita sei apera. Ndikavakurudzira kuti vafonere kuhead office kwavo kuti mapepa iwayo akwanise kuuya. Vakati havakwanise, tikavakumbira zvakare. Masikati pakasvika panga paina vanonzeya Maisali Nyuve vekuwomen's coalition of Zimbabwe zvakare, vakanga vatadzawo zvakare kuti vakunyorese kuvhota. Saka takaedza kukumbira mafomu acho kuti tiende kunofotokopa todzoka nawo tonyoresa kuvhota. Zvikanzi hatitorina.
Zvamira zvakadaro makazoita sei?
Patakazokwanisa kuita zuva iroro, patakabuda takataura nevemasivic organizations vakawanda, tikati ngatikwanisei kuti tinofotokopa mapepa aya akawanda tiunze tipe zeki, nekuti havatorina mapepa ekunyoresa. Asiwo vakange vatanga chirongwa ichekuita sei chekunyoresa kuvhota. Musi wechipiri handina kukwanisa kunyoresa kuvhota. Zvakazomukira zvakare musi wechitatu mangwanani, ndokusvikako 7 o'clock dzavaiti vanovhura. Vakanga vasati vavhura zvakare nekuti vanga vasina mapepa ekunyoresa kuvhota. Asi nemapepa aya takataronga munzvimbo dzakasiyana siyana kuti afotokopa, akakwanisa kuti azotsvetwa kuzeki ndokuzouya. Auya kudaro takaonawo zvakare matambudziko anga aripo ekuti kunyoresa kwacho kuri kutora nguva. Tovaona kusvika 20 minutes munhu mumwe chete ari kuitirwa iwo mabhizi ara kutorwa zvigunwe, kutorwa mapikicha nezvakadaro daro. Zvakare uyu commissioner of oath anodzidzisa proof of residence kunenge kusina. Magweta ndo anotozopesera akubuda akamirira kunyoresa kuvhota vaakukomishina mavr 9 form aya.
Imi makaenda kunzvimbo ipi uyezve zvakakutorerai nguva yakareba sei kubvira pakusvika nekuzonyoresa kuvhota?
Ndakaenda pa Zeki registration office panumber 1 remembrance drive kumbare. Ndakatora maawa matatu kuti ndikwanise kuti ndinyorese kuvhota.
Ndezvipi zvimingampinyi zvamungati zviri kusangana nemadzimai anenge achida kuenda kunonyoresa kuvhota?
Matambudziko ari kusangana nemadzimai kunyanya vakachata, vakachinja mazita avo vari kushandisa mazita evarume. Kune vamwe vandakasangana navo vakavaka vatouya murume nemudzimai kuzonyoresa kuvhota vaine proof of residence yorachidza kwavanogara. Iri pepa remagetsi ranga riri zita remurume. Murume akakwanisa kunyoresa kuvhota, mudzimai akatadza kunyoresa kuvhota. Zvichinzizvo nepepa rekuratidza kwaunogara harisi zita rako. Ndoda matambudziko andakaona ari kuwirwa nemadzimai kana vachinge vaenda kunonyoresa kuvhota. Mamatambudziko zvakare andakaona ndeyekuti madzimai pavanoenda kunochinzisa zvitupa paya, vamwe vanochinzirwa masenemo vasingazivi. Osvika kuyo unonyoresa zita rake ozoudzwa kuti zita rauri kushandisa harisiriro. Saka chandakakurudzira hangu nyanyanya kumadzimai ndechekuti hamuchaenda kuya, endai makatakura mamereji setifiketi enyu, zvitupa zvenyu kuti zvikurerukirei. Zvakare makadhi evana ari kunzi anoshanda seproof of residence, makadhi ekuchipatara ari kunzi anoshanda zvakare seproof of residence. Mumwe zvakare kana zvese zvisipo kozoshandiswa fomu VR9 rinozoda commissioner of oath kuti adini kuti ukwanise kunyoresa kuvhota.
Zvii zvinodiwa nemudzi mai wozvake kuti aende kunonyoresa uyezve zvii zvamungatsinhire mukupeta hurukuro yedu?
Chakakosha ndechekuti mudzimai agara ine chitupa chake chichioneka tisina kumarika bavara. Kana zvakare asina izvozvo zvandakurukura nezvazvo izvi zvemukuratidza kwaanogara kana tsamba yakansenda kana kuti yasabhuku kwaanogara, anosvikako okumbira fomu rinonzi VR9 vaunonyora kuti ini ndiri Lidha Masarira ndinogara mudunhu rekwaMasarira. Wonyora pasi commissioner of oath odinda zvinoshanda zvakare. Ndoti ndakanzwa kuti kwagutu kuna vamwe vakai vakadzorerwa asinzi havana proof of residence, pamwe nekutanga asiri kuziva nekuti hazvina kunatsoshedzerwa zvakanaka kuti zvinhu zvinodikanwa kuti uende kunoregista kuvhota, kunonyoresa kuvhota. Unogona kusvikako wononyora fomu VR9 nokomishona commissioner of oath. Zvekunyoresa hazvisi kubhadhariswa mari, zvinoitwa pachena. Ikodzero remunhu wese kuti azoenda kunovhota kana nguva yekuvhota yakwana.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai muzvare Linda Masarira kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu.
Zvinotenda.
Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Tinotenda zvikuru Marvelous. Iko zvino tochienda kuna Jonga Kandemiri.
Ndinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu, umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC. Nhasi taita rombo rakanaka rekusangana namukoma Abel Mauchi, vanoenyanduri anozivikanwa nenhetembo dzake dzinotyora mbabvu. Mukoma Abel vanogara kudunhu reGutu kuMasvingo. Nhasi tati timbonzwa nezvenhoroondo yeupenyu hwavo. Tinogamuchira nemufaro pastudio 7 mukoma Abel.
Maita zvakanaka matanha Abel Mauchi chaishefu mudeshe.
Vazhinji vangada kuziva kuti mukoma Abel vakamira sei, vakaberekwa riini, vanobva kupi, vanowanikwa papi, vakadzidza kusvika papi.
Abel Mauchi akaberekwa mugore ra1975 paStandard Hospital uri musi wa17 July. Abel Mauchi ndakazokurira musha mavamatuvi munowando mune rukufuti rwangu. Ndakazopinda chikoro rugoro rwechimoti kusvika mune rwechinomwe pamutende uriprimary school musha mavachipara mudunhu rokwamakore kuGuti South. Ndakazovamboka Rwizi mutiripi ndoenda paripiri secondary school kunoita dzidzo yangu yepamusoro. Uko ndakanosvikoita dzidzo yangu yepamusoro form 1 zuva rimwe kwemaawa manacheka. Ndaizendera mberi nechikoro kubva ipapo 1989.
Chii chakaita kuti muzosiya chikoro mukoma Abel?
Zvimwe zvizhinji zvinosanganisira zvandangoti kushungurudzwa, kutarisirwa pasi. Asi zvinhu izvozvo zvangu ndasingati hangu kuzvitaura ipapo nokuti ndive chinyoko chandiri kunyora. Asi ndosaka muchiona nhetembo dzangu pa692 dzandakanyora, 1 chete inongova yerudo inonzi Judhi. Dzimwe dzose dzinoratidza kubemba, kutsutsumwa, kubudisa, kutsoropodza. Pane zvinhu zvandiri kuda kuzama kubudisa maererano nezvandakaona paiki.
vamwe vanoti munhu anga akakomborerwa nedzidzo kana ari munhu akangosvika rugwaro rwechinomwe nekudzidza form 1 kwema awa mana chete. Njere dzese dzakabva kupidza.
Ndakati 1992 pandakanonga bepa ramodya Albania muchimi rakarakanyogwa detembo rinonzi rinongarwati chaoneka nebepa rakanga rakanyogwa detembo IM zvarevashe. Zvakanyanya kuti ndibatwe nemweya wokuda kufarira zvekunyora netembo.
Saka netembo dzenyu dziri kutambirwa sei muvanhu vanonzwa muchidetemba?
Kurarama kwangu ndokuva ndotodedziwa pamitambo michato chinyi ndichikwanisa kupiwo zvimari izvi zvinogona kuti zvindibatsire.
Vanenge vachidawo kubatsirai vanokubatai sei mukoma Abel?
Pa0785223003 zvadzo kurora nhamba iyi zvakare 0785223003.
Aiwa, tinotenda zvikuru mukoma Abel nekuwana nguva yekutaura nesu pachirongwa chedu onekai zvenyu vateereri.
Netembe handingangooneka nayo vateereri ndingangoti mhirizhonga kwete. Musandidzivisa kana ndichitaura zvinhu zvinovaka zviro ndizviro maidzipa napa huro ndichiona. Chiiko chamunoita mundirondedzere ndinonzwa? Zvodai vana mumbundi vanapo ndinorevesa. Musashoresa vana vanga vayaruka zvinofadza kuti. Imi makafumuka imba yenyu haina chimiro. Maiyeruwadzani uri nababa amufundisi zvirovana. Dai maiva mubhedhuru ndiani waiziva zvakavanzika? Haikwa napa zvitoro pane vanhu zvokwadi makasvodesa. Mhirizhonga mune dire kutarisambira vapinji vakatoremara. Chero pasarudzo unoona vakomana mazenze kumira. Siyai mhirizhonga musatsungurudza zvirema. Vakomana musaita guhu semera rokurangana zvakaipa. Tambai nechembere muchisimudza arabwa dzinowa. Mhirizhonga muguru rudo modzvara muhana dzenyu. Rwirai veswa kurufu musafuratira anoda kukwereta. Ipai zvose zvamunazvo kuvarombo dzose kufa achireva. Tendai Mwari wakanaka, siyai makuhwa vupenzi nemamurege. Taura zvinozorondedzereka kureva. Azipemberai nenyika muchiparidza rudo rukuru. Kodzero ngadzive kochero kumucheche unomwe kuti maronda acho mujehuru vaisare echipfumbuka. Imi vamwene musazvidza muroora wavuyamba venyu. Muchiti harugoni kubhedza rukadzi urwu runondishemesa. Kutanga kwemhirizhonga umbawo muyatouyamo. Mumabhawa imomo vanosvidza rorova nevakomana. Vachizira mapato asiko akatangira hapana unoziva.
Manga makateerera kuna Nyanduri mukoma Abel Mauchi vekugutu kumasvingo muchirongwa chedu upenyu hwedu. Umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC. Ndoti murare zvakanaka vateereri. Ndokusiyai moka. Blessing Zulu.
Tinotenda zvikuru Jonga. Iko zvino tombokupai kambo takangodaro kubva kuna Killer T.
Kana wakatongozvarwa nesiri rako iroro tichongofamba nesiri rako. Kunyange uchipaisa manjiri yako iyayo tichongofaisa nesiri rako. Nyakuti takangodaro takazvarwa takangodaro hatirege kuita munhu wege. Takangodaro takazvarwa takangodaro hatirege kuita munhu wege. Tinodzirova ngoma kunyangwe tiri sapapeni. Pavanorara nasika isusu tinorara nateni. Pavanotsvagwa kumba isusu hatirare padeni. Pavanopamba nepfuti isusu tinopamba naJesu. Takangodaro takazvarwa takangodaro hatirege.
Nako kambo takangodaro kezim denso kubva kuna Killer T. Tabva tangosvika kumagumo echirongwa chedu. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro inawo zvakare. Zimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC inoti vanhu vose vanofanira kutanga kunyorisa patsva kuti vakwanise kuvhota musarudzo dzegore rinouya. vagari vemuharare vochema chema nekubhadhariswa mutero wemvura yavasiri kushandisa. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, tinoimba kuti muchange minesu zvakare mangwana. Kana muchida kuteerera chirongwa chedu munokwanisawo kuenda paFacebook page yedu yeVOA Shona kana kuenda pa www.voashona.com. Anokonika nemufaro ndinwenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndokusiyai mina Chris Gande munhau dzeIsindebele.
So kuyisika tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza seWashington DC.
Hola mukela ku Studio 7 ngomgcibelo mhlaka 23 Mpandula 2017 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Isimo Isimo sempila kahle kamongameli webandla leMDCT uMnumzana Morgan Tsvangirai siqhubeka sidala ukudonselana amandla ebandleni leli. Ukufa kwamajaha asakhulayo awesikolo seSiren kwethusa abesigaba seMatopo. Inhlanganiso yezakhamizi zakogodlwayo ikhala ngohlelo lokubhalisa amagama kuluhlu lwabantu abazavota.
Manje izizakhamizi ngabona azikhululekanga ukuthi zibe hofisi ekababulanga zithi bezibone ngani mhlawumbe isiyinto yepolitical party ethize enye yamabandla athize nale ibandla elibusayo.
Zonke lezi ndaba lezinye ndizozizwa kulo msakazo. Isimo sempila kahle kamongameli webandla leMDCT uMnumzana Morgan Tsvangirai siqhubeka sidala ukudonselana amandla ebandleni leli. UMnumzana Tsvangirai ukwele South Africa lapho ayelatshwa khona umkhuhlane wemvukuzane kodwa uthiwa usesizwa ngcono. Abanye abasekela leli bandla bathi kumele adedele emuva ukuze aziphumulele. Kodwa umbuzo okhona ngothi njengoba elabasekeli abathathu unkosazana Thokozani Khuphe, umnumzana Elias Mudzuri lomnumzana Nelson Chamisa ngubani ozamelama. Sixoxe lengcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Ambrose Sibindi ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Well, esingakutsho nje ukuthi ngendlela embona ngayo mina ivele indaba yahle yonakala ekuqaliseni laphana ngesikhathi ifakwa sabathathu. Sizakhumbula ukuthi emva u-Brave Vice President umama Makhube washo ukuthi wafaka uMdzuri wabuya wafaka uChamisa. Yilapho insolo yahle yonakala khona. And khathesi ngengingakathi u-CS uba uzange umuntu ogulayo and ngimfisela ukuthi ngawe uyaphila kodwa-ke sokungaso siba le nkulumo eziningi ngaye. Kodwa ngase siya sibule eqinisweni ukuthi sibambe into ngeqiniso laso xa kuyikuthi njengoba kungabantu abe-athletizayo ukuthi i-Afrika izinto zedemokhrasi ngokugcweleyo. Bekukuhle ukuthi ma whatever happens ma bengafisa ukuthi engxenye yebhithini bekumtswangelayo esile ukuthi athiuye muntu. Bekukuhle ukuthi befake umama Makhulu ngoba umama Makhulu le-history enhle abhosi ukuthi from 99-2000 years old abantu bebulawa regions 1 umama Makhulu wabambelela ephatini wamsekela utswangelayo kukho kubona. So ukuthi khathesi kusongela abantu abasha belahla inkaba endala bethi befake umuntu omutsha ngibona ngathi ngokwenza njalo kuzenza ibandlelana sibe ngayidabuka ephakathi.
Kodwa ubona engathola yini usekelo unkosazana Khuphe njengoba siyabona sebeqalisile nje ukukhuluma ngoChamisa?
Ngabe futhi abantu basebenzise baba imondo lingalondo zakhupha amakepesi awukubandlula ukuthi ubani uvela ngaphi ubani uvela bekufanele ukuthi sibili sesiye eqinisweni umama kubiwemye abantu bakhala wathi kubakhulela umsukulo wenjisha yibo khathaza ngoba sayizuba ngenzalo sesinazo isikhathi ezinkulu ukuthi umama kube from 2009-2000 wemfeli wakuzwakhelayo wangabile ngabo kune izathu isihlahla kulata abantu kusenza kodwaomnisekelwayo yalokezokubali ukuthi nxa abantu e-MDC bengabantu abathembekileyo abafuna iphathi iqhube esilanda bebali umama kube sizwamsekele bakhose ngendaba zokuthi ubanokubela imashazi masephelele.
Hello ke ngumnumzana Ambrose 70 ingcwethi ecubungula izombusazwe ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ekwabulawayo. Ukufa kwamajaha amabili awesikolo seSiren uMelusi Mhlanga loBlessing Gwenya ngolwesibili kuthiye izakhamizi zemadobo zithithibele. Ababili laba babikwa begalulile edamini leMasiye ngemva kokuba isikipe sabo sigenqukile. Sixoxe lomnumzana Mqondisi Moyo, umkhokheli webandla leMthwakazi Liberation Front, ongomunye wabafike kusanda kwenzakala lesi sehlakalo.
Ngiyabonga babagande, sihlangane lesi sehlakalo esivelele abantwana beSiren akade bekhempile eMasiye Camp. Lapho kutholakale khona ukuthi abantwana abangu-8 bangene kusikebhe but bengena nje esikuthole ebadaleni ukuthi bebengela mvumo yababalisi ukuthi ukuthi bayenze lokhu esingathi batontele bayangena edamu isikebhe sasesigalula abangu-2 bafela phakathi kwathi abangu-6 baphepha engozini leyo.
Manje bona labo ababili abafileyo izidumbu zakhona ziyiswe nga?
Sithe sikoxa lezakhamizi ngoba sithole eMasiye kuvaliwe ukuthi sizwe indaba yakhona kude seze ukuthi zithwalelwe esibhedlela koBulawayo. Ngabona kuseCentral ukuthi kuyedingisiswa lokho abakuthi yi-postmortem yesikhiwa.
Izihlobo sezazisiwe na?
Okwezihlobo angeke nguveze ngoba lathi into esiyithole izolo sivakathele esigabeni seGwandavele ngaphansi kweMatobo North. Asikabi leqiniso ukuthi izihlobo sezazisiwe kodwa ngithemba ukuthi sezazisiwe ngoba angithi into kathi lesikolo phakathi ogoqe ukuthi bekula la ma-teacher kade bekhangelela abantwana.
Lina okwenza ukuthi lifike kuyini?
Ngiyabonga baba. IMasiye kuyindawo engenye indawo ezisemangweni wakithi kanti vele umgwaqo wethu sidlulisa egedini leMasiye. Kesi sizwa lindaba lathi yasithinta kakhulu njengabantu abalwela abantu ezabelweni. Sathinteka ukuthi abantwana sebetholakale besiba lomnyama besehlelwa ingozi besifa. Kwasidanisa kakhulu, kwasenza la sadingisisa ukuthi ngabe kuba le ndlela esingetisana ngayo lalaba abalahlekelwe.
Hello ke ngumnumzana Mqondisi Moyo, umkhokheli webandla leMthwakazi Liberation Front ubexoxa le Studio 7 ecingweni ekobulawayo. Izakhamizi zedolobho leGwanda sezisole umunisipala walelo dolobho ngokudubula izinja ezitholakala zibhodabhoda edolobheni leli. Uvusi Sizwe Mkhwananzi uyalandisa eseGwanda.
Ikansili qale ukudubula izinja ezihamba emgwaqweni kuleviki njalo kubikwa sezilitshumi lanhlanu izinja esezidutshuliwe edolobheni. Ithi kuyenza lokhu ngoba iningi labantu lilunywa izinja njalo ikhangelele ukudubula izinja ezifika amathathu. Kodwa izakhamizi ezixoxele Studio 7 zithi inyathelo likamansipala leli lokudubula izinja mahlayana lingadala ukulimala loba ukufa kwabantu ngoba lezi zinja zidutshulwa emphakathini. Umnumzana Makarapa Dubo ohlala elokitshini leSpice Kop North okungela magetsi uveze ukudana ngendlela inja yakhe eyadutshulwa ngayo.
Umfowethu mina ngangekho ngangisemsebenzini ngatshelwa ngomakhelwane. Bathi hayi Makarapa usudutshulele inja yakho ngaphanye. So inja leyo bathe beyidubulile inja eyinsikazi yayiqulethe ziyi-3 eziyi-2 zabaleka njalo bezidubula bazidubula 3-4 meters ngaphandle kwendlu yami ongelayadi khona. Njalo lapho babedubulela khona babedubulela kupublic okulabantwana abavele bedlala khonapho. Ngeza ubuhlungu kakhulu because yiyo i-security yami engigcinileyo because enothi kwakwadutshula umuntu ukuthi ngabe kwakulezinja izinja zazikhona kwangasoze kube nomuntu odutshuliweyo.
amapolisa kamasipala adubula izinja kubikwa engafundelanga lo msebenzi njalo ezinye izinja sezithele zilimele. Umnumzana Thembani Moyo ohlala elokishini le-Marriage uthi okwenziwa ngamapolisa kamasipala isihluku. Unobhala jikelele wenhlanganiso yezakhamizi iGwana Residence Association umnumzana Bekezela Maduma Fuzwayo uthi okwenziwa ikhansila kukho emthethweni njalo baphakathi kokuxoxisana lenhlanganiso ebona ngenhlalakahle yenyamazane i-SPCA ukuze imise ukudutshulwa kwezinja lokhu.
Ya, indaba leyi yabona isilahleka mbijana. Of course izinja akula muntu ongathi izinja eziyiproblem kumele ziyekele. Asitsho besingatsho kanjalo, but the way i-council esiyenza ngayo ngokubona kwethu ayihambisani le procedure yokudutshulwa kwezinja. Sesithola ama-complaints amaningi asuka kuma-residents ukuthi i-council ifika idubule izinja randomly, ezinye zisebanikazi labantu abazikhangeleyo but zifika zidutshulwe. We've got a resident osehambisa i-issue yaze yafika e-SPCA and i-SPCA yiku-process yokubophisa i-council okuyinto kade singayicabangeli. Of course kule need yokucontrola izinja ezistray but indlela i-council esikwenze ngayo yiyo esingahambisani layo.
Obona ngezempilakahle kumasipala weGwanda umnumzana Qhubekani Dube uthi umthetho emadolobheni i-Urban Councils Act ayivumi ukuthi kube lezinja ezibhoda phakathi kwedolobho ngoba zilakho ukuluma abantu. Uthi ngenyanga abantu abathathu balunywa izinja kuleli dolobho njalo kungumlando kamasipala ukuvikela uZulu ngoba ezinye izinja zilomkhuhlane wobhova. NginguVusisizwe Mkhwananzi wendaba ze-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda.
Lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlela mshweshwe,
lamlela nampapa kubembula.
Yikudibana kuhlelo lwezemabhandleni, igama nguNtungameli Nkomo. Namhlanje sixoxa lo sikomithi wekomishini ebona ngokuqhutshwa kokhetho iZimbabwe Electoral Commission umnumzana Qhubani Moyo. Ngiyakwamukela kuhlelo umnumzana Moyo.
Ngiyajabula ngiyabingelela amaZimbabwe amahle wherever you are.
Seliqalisile ukubhalisa abantu abazavota kukhetho oluzayo ikakhulu emadolobheni. Emaphandleni bayabuza abantu bathi lizafika nini?
Okwangokuqala ngiza kuthi kufuze wonke umuntu eZimbabwe abekwazi ukuthi sekunohlelo olutsha lokubhalisa ukuvota. Wonke umuntu ubhalisa kutsha, akunani ukuthi wakwabhalisa kumbe wavota ngo-80 kumbe ngo-1985 kumbe ngo-90 kumbe ngo-2000 kumbe ngo-2013. Khathesi sikhanda i-voters roll entsha okusho ukuthi wonke umuntu usukusela kumongameli welizwe kuze kufike lawe lapho okhona ubhalisa kutsha. Sesiqalisile ukuthi sifake imitshina yethu kumahofisi ama-district wonke angu-63 awelizwe leZimbabwe ukuthi abantu benelise ukuthi bafinyele khona ebayebhalisa ukuvota. Kodwa siyazi ukuthi nxa sikhuluma ngemaphandleni ama-district lawa makhulu kakhulu okusho ukuthi abanye abantu bengaba lodubo lokuthi bafinyelele ukuthi bafike khonapho ngesikhathi esikhathesi. Ngizanika umzekeliso ukuthi ngithe ngisuka khona eFlabusi i-ofisi e-district itholakala eFlabusi center wena mhlawumbe yabo suke eShangana kwindawo ekhatshana. Sithi thina hayi ungegcuki kakhulu nxa ungehluleka ufika khonapho. Yazi ukuthi phakathi kwenyanga ka-Okthoba iZimbabwe Electoral Commission izabe sithole imitshina yonke eminingi eseleyo. Leyo mtshina sizayisebenzisa ukuthi sigcwale isitshaha lonke singene sibuye ezigabeni zenu sihlale amalanga amaningi sikufinyelele lawe lapho okhona. Okwakhathesi kithi thina labo abenelisayo ukuthi basike ezigabeni zokurejista uvote abafike ngobuningi babo, kodwa labo nxa kule nkinga nxa ukhatshana kakhulu kungenzeki ufika ungakhali kakhulu hlala ulingiselele ubone ukuthi ulesithupha sakho uhlale ulaso ubone ukuthi ule president ethengisele uhlala endaweni le oyitshoyo kwenzela ukuthi nxa sibuya kuwe sibhalise khonapho.
I-proof of of residence ubufakazi bokuthi uhlala ngapi abantu bemaphandleni bona babuthola ngapi kuyini aba ubufakazi bana bamele babuye lapho
abantu bemaphandleni bona vele bahlelekile kakhulu ngoba kuyaziwa ukuthi umuntu uhlala evillageini ethile engaphansi kwebhuku kumbe elikasobhothile ungayiphiwa leyo proof of residence incwadi evela kunduna yesigaba ungayiphiwa incwadi evela kusobhuku wesigabeli kodwa nxa kuyikuthi wena ngokwakho awutholanga leyo ncwadi evela kusobhuku kumbe evela enduneni nxa suyabhalisa uyakwanisa ukuzihambele wena ngokwakho mathupha ufike uthi hayi bo mina nginguqhubani moyo ozalwa esanale esilabhusi udani vela ngaphansi kwebhuku likalevi mapulazi ncube ukuze sithi mina ngihlala khonapho subhala phansi wena khonapho ukuthi wena yikho oyikho khona senzela ukuthi ungabi lo muntu ngitsho oyedwa ozehluleka ukuthi abhalise ukuvota
bakhona mnumzana moyo mhlawumbe abangakaze bavote abangakwaziyo njalo ukuthi umuntu olelungelo lokuvota ovunyelwa ukuvota uyabe seleminyaka emingaki
ukuze ubhalise ukuvota kufuze ube ngumntwana weZimbabwe uphinde ube leminyaka engu-18 uphinde ube lesithupha sakho kungaba isithupha sephepha kuphinde futhi kube isithupha sezenge kuphinde futhi kungabe kuyisithupha esephepha konke lokhu kuyavunyelwa kumbe ipassport yakho evalid esebenzayo okungavunyelwayo kuphela yokuthi ube le-license yokudriver so ungabala khona lokho the proof of residence yakho uyavunyelwa ukuthi ube uzobhalisa ukuvota yikho esikwenzeka njenge-commission ukuthi wonke umuntu abhalise kwenzela ukuthi amazimbabwe wonke ephezu kweminyaka engu-18 enelise ukuvota siyagcizelela futhi njenge-commission ukuthi izikhathi eziningi sasibona ukuthi omama lama-youth ababhalisi ukuvota awavoti yikho lawo sifuna ukuthi phezu kokuthi si-encourage wonke umuntu wezimbabwe siphinde futhi sikhiphe ilizwi yokuthi hhayi siyacela bomama siyacela ama-youth ukuthi ukhetho lukhetho lwenu lani futhi libhalise ukuvota ngo-2018 election
bekukuhle ukuba lawe kuhlelo sikomishi siyabonga
siyabonga kakhulu yedanti
lolo bekuluhlelo lwezemaphandleni sixoxa lo sikomithi weZimbabwe Electoral Commission umnumzana Qhubani Moyo asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo olivalelisayo nguNtungamile Nkomo
Siyabonga Ntungamile. Kuhlelo lwethu liphuma lendaba litshona lendaba lamhlanje sixoxa lomqondisi wenhlanganiso yezakhamizi zakogodlwayo ethiwa yona Godlwayo Development Association umnumzana Nkululeko Chuma.
Okokuqala ngiyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga
mfowethu. Ungasitshela ukuthi kuhamba njani khona ngapho sizwa kuthiwa kule ndaba ye-BVR engani iyakhathaza. Ungasitshela ukuthi kuhamba njani?
Ye, kulohlelo lolu olwe-BVR olusungulweyo oluqalisiweyo ngomvulo. Sithi nxa sizwisisa lukhanya lolu hlelo kusasebhalisa ekulabhusi kodwa bathi bona ngokuhamba kwabo nxa izinto zihambe kuhle mhlaka-5 October baqalisa ukuhamba emawadini bebhalisa abantu ukuthi bavote. So bathi uhlelo luzaqalisa mhlaka-5 October lisiya ku-20 October emawadini nezindawo ngezindawo khona ngale insiza district leMzimwane district. But okungani kuyakusisane sekuthi ngalesi kulolunye uhlelo lolu olwesibili olokuthatha izithupha olusungulweyo ngaberegistri olukhanya insiza south kakhulu luzaqala eli-November. Ukuthi lolu hlelo lwezithupha luzaqala November eyikuthi uhlelo lokubhalisa ukuvota emawadini seluphelile. Kusisho ukuthi bazathola izithupha ithuba lokuvota selidlulile. So kusisho ukuthi laba abangela zithupha khathesi akusize babhalise mhlaka-5 October kuya ku-20 abantili baze bathole izithupha zabo eli-November. So sibona ngani khonapho ngani akusahambi kuhle lokhu kuzenza ukuthi abantu bagcine besele bengabhalisanga ukuvota.
Lina njengenhlanganiso kuyini elikwenzayo?
Sizama ukuthi njengoba sesikunanzelele lokho okuyinto okubuye endlebeni zethu ngemashini ethu namhlanje sesizama ukuthi-ke sisa ngomvulo langolwesibili sikhulumisane labe-registry sikhulumisane lakho khona ngale ukuthi mhlawumbe nxa uhlelo lwabo lolu lwezithupha bengalwenza kanye lo hlelo lokubhalisa ukuvota kwenzela ukuthi umuntu enithi ukuthatha isithupha
akhethe lapha kijima ayibhalise ukuvota.
Yona inhlanganiso yenu isike yaphathisa yini kundaba ezinje kumbe liyaqala nje ukudibana lodubo olunje?
Udubo olufana lalolu inhlanganiso yethu inhlanganiso esungulwe ngomnyaka ka-2015 kungelakhetho olukhona, kodwa inhlanganiso ekhangele ukuphakamisa amalungelo oluntu esigabeni sefilabusi kogodlwayo. Inhlanganiso ekhangele ukuthi amalungelo abantu aphakanyiswa, athuthukiswa, amalungelo abantu afana lona lokuvota, amalungelo abantu kwezempila kahle, amalungelo abantu kwezemfundo, abantwana kwezemfundo, kanti nokuqhutshwa kokulinga amathuba okulinganiswa kwabomama. So sikhandele ukuthi-ke le inhlanganiso engathi ngesikhiwa it plays a watchdog role in playing an oversight and also providing a platform ukuthi abantwana bakugodlwa bomama labantu bonke jikelele kugodlwa isilabhu amalungelo abo aphakanyiswe. So yikho-ke lolu daba siluphethe ngalendlela saluthathela phezulu ngoba kuyabe sokwephula amalungelo oluntu.
Khona kugodlwayo kumi njani? Sikhuluma nje ngabezombusazwe, liyababona yini bebhodabhoda bedinga usekelo?
Okokuqala, besisemahofisini awezekhizolo ilanga lonke sikhona ngale, asibona ngabantu bezebhakisi. Kwakhanya ukuthi abanye ihofisi yezekhi le bekumele ibe ehofisini yayo. Izekhi lapho ekhona ihofisi iduze kwahofisi ka-DA isikomiji. So izekhi ofisi yayo kwakhanya ukuthi yona incane, ayeneli ukuthi imishini ingene phakathi abantu babe bebhalisa bephakathi kule-hofisi. Basebecela ikhansili ye-insiza ukuthi banike ihofisi. Basebesathola ihofisi lapho okwakuyi-constituency parliament office ye-insiza north ezisetshenziswa ngubaba endlula. Manje kwakhanya ukuthi ubabulangaso wasuka kule-hofisi. So izekhi yasiphiwa-ke ukuthi ibhaliseke kule-hofisi ezisetshenziswa ngubabulanga. Manje izizakhamizi ngabona azikhululekanga ukuthi ze kule hofisi ekababulanga zithi sezibona ngani mhlawumbe isiyinto ye-political party ethize enye yamabandla nale ibandla elibusayo. But abantu abayenelisi ukuthi abaseyenelisi behlukanise ukuthi hhayi leyi hofisi ayisetshenziswa umuntu oyisebenzisa waphuma sebengahamba bayibhalisa. Abazombusazwe sebeqalile ukukhankasa siyezwa, kodwa usuku esihlangana lalo ukuthi eyonsiza north ikakhulu eyonsiza north sizakuthiwa kulabantu abathisela imizi kubangiswana ngezepolitiki khonale ukuthi abanye ngabe-MDC, abanye ngabe-ZAPU, abanye ngabe-MPP abomvuru, abanye ngabani onzebethisela imizi. Siyakuzwa khona lokho njengenhlanganiso sesizama lathi imizamo yokuthi ibone ukuthi abanjalo kungaphathiseka njani lokuthi idlame lolo seluqalisile ukuvela lungabuya lunyathelo lungabi khona nemizamo yokuthandwa kufundiswe ukuthi bahlalisane ngokuthula ezigabeni.
Hayi, kubezwakala isikhathiso singasavumi. Siyabonga kakhulu mnumzana.
Ngiyabonga ba.
Lo-ke ngumnumzana Nkululeko Juma, umkhokheli wenhlanganiso yezakhamuzi ze-insiza. Sebe sixoxa layo kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba.
Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe, lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku short wave 4930 6065 15460, laku 13860 kHz.
Okwamanje ke sengidedela emuva ngelitshiya ezandleni zikasithandekile Mhlanga.
Siyalamukela kwesiphathelane labesifazana, lilami usithandekile Mhlanga. Namuhla sixoxa lo nkosikazi Siboniso Moyo Ntandambula owelupane kuward 28. Umamoyo uthi yena labanye bakhe bazimisele ukuthi bavote ngoba baboni ngani yikho okungabancedisa ukuthi bephume ebunzimeni abakubo obugoqela ukuswelakala kwemali.
Okokuvota hayi esingapha kithi kakukafiki kahle kahle, kuseselupani center. Hayi bathi bazabuya sebehamba-ke ngezikolo ngezikolo. Bayatsho ukuthi sihambeni siyerejista ukuze sivote, sivotele sikufunayo njengobana sinenhlupho ezithize sikhala ngazo. kumbe zingaba lobubelo kodwana ekubhoteni khona lapho sizabanye bathiye amchini yakhona isebenzi kahle ibe ama-fingerprint yanjani njani so angingaza ke ngichaze kakhulu ngoba yinto engakathinyelelikiyo ngibona abarejista bathi bazabuya ngoba sakubona kuphephandaba ukuthi ezikolo zethu ngapha babuya futhi ngoNovemba
ngathesa kula muntu osesiyabhalisela ukuvota
hayi khathesi kakula ngaphandle kokuthi ungayafika eLupane Centre
uhlelo lokuvota lolu indaba egudwini khona ngapho eLupane yini kumbe abantu hayi abalandaba baziqhobela imisebenzi yabo yangensuku zonke
hayi uhlelo lokuvota indaba sibile segudwini hey abantu sebeduvekile sebehluphekile abantu bayakhala emindeni ebusuku ngoba into okuthiwa yimali imali ukuthi uyidichaze hayi imali seyilihlo lentwala ayisaboni imali yona leyekhe esinayo yona yakhandwayo hayi ukuthi uyidichaze vele kayisabonakali yona
abantu baphila njani khona ngapho bengala mali
kathesi siyathengisa khonje siyathengisa kula mabele siyahamba sithi sithengenisa edorobheni nakutshela bethi imali bayifake efonini hand to hand akusela mali oyinikwa hand to hand xa wena ecokesh kutsho ukuthi hayi akuselazi nto ongayenzi ma usufika khonapho nge-ecokesh ma uthi uyathenga ezitolo nako kulobunye futhi ukuginyaginyana ubuqili labo buthize ngoba abantu sesibanjelwa kwafana usuzauthiwa ma uthenga i-ecokesh ye ma ukhipha i-$100 kuphuze ukhiphe $10 thina udlulisa ye-$5 kumbe ukheshe awuthi imali edlula $5 xa utshela ukuthi thina sifuna vele ukheshe exactly ma uthethe impahla ze-$39 make sure ukuthi ukhetha $39 yona leyo oyakuyikhetha ngoba ukuthi sikunika i-change kasilayo leyo mali
izikolo zisanda ukuvulwa kathesi pho abantwana bona babhadalelwe ngani imbadalo yama-school fees
bacotshiwe lami ngilayo khonapho wamilayo ucotshiwe khona la ngoba zona izikolo kazilawo wona ukuthi ama-siting machine la ukuthi sifike siswayiphi kumbe si-ecokhethe kazilazo izikolo zonezi ezemaphandeni vele zilazo
kodwa uhulumende anti liyakwazi ukuthi wathi abantwana bengaxotshwa bexotshelwa kungabi nemali yokubhadala
uhulumende iyakhuluma ikhona le-upstairs but i-underground lapha abantu bazenzela abakufunayo ngoba abantwana ukhuluma iqiniso kuhle abantwana bayaxotshwa la baxotshiwe kuthanye sebexotshiwe la izolo baxotshiwe nangani umntwana kasesuyalakwakho futhi kuthiwe kufunakala imali yesikolo kufunakala imali yesikolo kuthi imali isefonini ngizayenza njani ukuze ngiyikhiphe leyo mali esefonini umntwana ngu-grade 7 kufuze ukuthi abhale nxanye lokhu exotshwa anti yabona ukuthi vele ubunzima sesibuthweleke khathesi emakhanda le mahlomi siyasindwa khona nangobunzima obukulonelikiswa
okwake kwathiwo ngukhulumende ukuthi abazali bayenelise ukubhadala besebenzisa imbuzi
lapha-ke bengakakwamukeli wathutha nje kungamafungafunga kodwa into yangikhona ayisazange isaphumeleli khona bafuna imali ngqongqo ngokwayo ungababuza bona ukuthi sokubana lina liyasebenza lini imali liyayithola yini bona labo kabayitholi kodwa kithi bayifuna yinini
manje umntwana uzahlala kuze kube nini
ubehambile ubaba esiyaxolisa khona ngale sikolo ukuthi hayi imali sisanjani sisayidinga sizanga khonoko ukuthi siyekheshisa wena i-cash out leyo i-$100 bethathi $10 bekunike $90 kusenzela ukuthi uzobhadala esikolo ngoba ukhanya ihulumente sifike ebantwini wena muntu odubekayo ngososaphothe ihulumente
vele le nhlelo zenu leziyane zokuthenga impahla kwele South Africa lizothengisa lakwekelelani
senza i-bartertrade ngokutshintshisa ngomuntu ngoba imali yona ebantwini kakula sibe sase siyadinga-ke ayizigayo ezidingayo kobulawayo thina esihambayo singafika khona ngale besiye befake imali efonini come to lapha nxa ususiya ngaphandle ngenxa umuntu ungaze efuna olunye ulugesha sasihamba siyadinga izigqoko le ngaphandle into eziningi vele ezinye zisekazizivela out imali isefonini uzayitshintshe uyithini uyisa kurani seyitshintsheke
sibongile kakhulu ukuxoxa lani kuhlele
hayi nami ngibonge kakhulu namhla ngajabula sibili nami ukukhuluma lani sengangena ehlelweni sibili
leyo balaleli bekuyingxoxolo nkosikazi Siboniso Moyo Ntandambula isakhamuzi seLupane ward 28 asidibaneni njalo ukuhlelo olufanayo oluphathelane labesifazana ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha lilami uSithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC
Hayi siyabonga Sithandekile ubelelanga elihle.
Why isn't he suspending himself?
Honorable Dlozi, please.
Why isn't he suspending himself?
Take your seat, Honorable Dlozi.
And listen to Baba Gatutuzani. Baba Gatutuzani. Baba Gatutuzani. Baba Gatutuzani. Baba Gatutuzani.
Ubaba kaDuduzane sigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje singake hlukani wathi ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo lamhlanje. Isimo sempila kahle kamongameli webandla le-MDCT iba indaba egudwini. Silugqiba ke lapha uhlelo igama nguChris Gande lilani.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.